izi ziri gusoropodzwa necommission inoona nezvekodzero dzevanhu yezimbabwe human rights commission iyo inoti kuvharura kana kunamira bepa rekutsagira rutsigiro pamusoro peremumwe waunenge uchipikidzana naye imhosva pasi pemutemo wesarudzo weelectoral act vanoona nezvekufambisa kwemabasa mazi inoona nezvechitemo muzimbabwe human rights commission amaikumbirai makumbe vaudza tsvinzo seveni kuti vakatambira zvichemo zvine chekuita nenyaya dzezvesarudzo zvinosvika makumi matanhatu nechimwe mugore rino chete munyika yose uye vari kuti vachiri kuferefeta nyaya idzi vachitaura nestudio 7 dzimwe nhengo dzetriple c dziri kumira musarudzo pamwe nevamwe vari kuzvikukidza vakazvimiririra vanoti vari kubvarurwa maposta avo kunzvimbo dzakaita segutu bulawayo harare gweru pamwe nekwamutare mumwe wevari kusangana nedambudziko iri mutori wenhau ane mukurumbira munyika uye akambotungamira sangano rezimbabwe union of journalists kana kuti zuji vametitakaona vetriple c avo vari kukwikwidzana nenhengo yezanupf uye vari gurukota rezvezvicherwa vawinston chitando
inini ndiri constituency yekugutu central so takaisa all over the constituency tine 5 teams zenzi achita izvozvo tingopedza kuisa the next day they were there the day after pakaitorwa pendi ichizadzwa pafirst kudilita then vaibvarura mapostas acho ndo nhamo huru yatiri ku
izvi zvatsiriwa nevari kukwikwidza vakamirira triple c kupera ndava chavalala kubulawayo uye vari mumwe wevatevedzeri vemutauriri webato rinopikisa iri vagift osalo sizira avo vati maposta avo anopfuura chiuru akabvarurwa
vanotabvisa maposta edu kwese
bato retriple c rati rokuunganidza umbowo kutasomhangana nyaya yekubvarurwa maposta kumapurisa pamwe nekuzeki nhengo iri kumirira musarudzo yakazvimiririra mumasvingo eben vari meya wemasvingo vakwenzi maboke vanoti maposta avo ari kubvarurwa rakacheka nyika nevetriple c pamwe nevezanupf
ndakapurisa about 1000 maposta masvingo cbd nepart of the location but maposta zangu ndokusongana navo vachiwana vakadambugwa
asi mukuru muhofisi inoona nezvekuburiswa kwemashoko muzanupf vatafadzwa mugwadi varamba mhosva iri kupomerwa nhengo dzavo vachiti vanopikisa havana rusigiro zvinoita kuti vatsvage zvisipo
hatinei nezviri kuitika kutriple c kana zvavanoti zvazvodai kana kudii chatinoziva ndechekuti mukatibvunza kuno kubwera hakuna kana nhunzi yetriple c
ugo bato retriple c raramba mashoko ekuti nhengo dzaro dziri kubvarura maposta enhengo dzakatadza kuzvimiririra musarudzo sezviri kutaurwa navamatsunungureri vari kumirira triple c mumasvingo ebe
handina mutsigiro wandati ndaona ari kubvarura maposta avamaboke
zvichakadaro bato retriple c rinoti mapurisa ari kuendera mberi nekurambidza misangano yavo vachiti nhasi varambidzwa kuita musangano kuzhombe vakazogumisira nekuita mumwe chete uyo wataura mutungamiri webato ravo vanonson chamisa kutsinovera sezviri kutaurwa navasiziva
yagadzirisa kuti tigone kufamba zvichitaura kudai pasi thenonson chamisa vari kutaura ine ruzhinji zvizara zvepasinovera zvauya nehwandi kuzonzwa meseji yeshandu
cc inotizve mapurisa emusvipinge akarambidza misango yavo mitanhatu yavakanga vachida kuita kutanga mangwana mugovera kusvika musi wa19 mwedzi uno tsamba yatambirwa netriple c kuchipinge mukuru wemapurisa vekoko chief superintendent goodwill chinyavanya vati misangano iyi yarambidzwa vachiti chiziviso chebato iri hachina kutevedzera mutemo wemaintenance of peace and order kana kuti mopa mutauriri wemapurisa munyika assistant commissioner ponyati vati vangavasati vanzwa nezvenyaya iyi vakati vanoda nguva yekubata vakuru vemapurisa munzvimbo dzarambidzwa misangano iyi
I need to find out nemacommanders ari kumaareas iwayo
ukuwo mutungamiriri webato remca muzvinafundo lavmo madhuku vaparura nhasi urongwa hwavo hwekutsvaga rutsigiro kuchinhoi vari kukwidza vakazvimiriririra uye mumiriri wenoton dare reparamende vatemba muliswa vanotarisirwa kuparura urongwa hwekutsvaga rutsigiro mangwana pakare paye kunoton ikoko mutungamiriri webato retriple c vachamisa vanotarisirwa kuparura urongwa hwavo hwekutsvaga rutsigiro kumukomba kugweru ndakamira studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Mutimba.